tine chikumbiro kuvabereki nevatungamiri vezvedzidzo kuti basimbe nekuvatsira maticha nekuvatsigira nekuvatsvagira zvinhu zvinodiwa kuti vashande nesimba, sezvokuti muzvikoro kuwanikwe runyararo, kuwanikwe mari yokutenga midziyo yokushandisa kuchikoro. Kazhinji tinozoona kuti zvikoro zvinenge zvakutosarira kozi vabereki havasi kubhadhara mari yakakwana muchikoro, iyo futi hurumende yacho inenge isina futi yekuti ipe zvikoro mari kuti zvivakwe zvisimudzirwe, nekuti nemabhuku acho futi kuti awande muzvikoro evana. Tinozokumbirisa nyika yose yakabatana kudaro kuti ngavatsigire vadzidzisi vedu. Tine vadzidzisi vari nyanzvi dzokudzidzisa chaizvo chaizvo, asi vanenge vachishaya vekubatsira.
Pane nyaya yanga ichinetsawo kotoro yapera yechikoro, nyaya yemari dzemaincentive kana dzekubatsirika kwevarayiridzi. Muri kuti nenyaya iyoyo temu ino?
Iyo nyaya yemaincentive ndofunga takabvira tichitaura kare isusu sesangano rezvemapurisa association kuti nyaya yemaincentive iyi inodivhaidha varayiridzi, iyezve futi is not sustainable. Haigoni kuti irambe iri nzira yekubhadhara murayiridzi anodzidzisa muzvikoro zvehurumende, nemhaka yekuti inoremera vabereki iyezve inopasanura varayiridzi, kuti varayiridzi varodzidza kumaskuzi ari affluence ndivo vanowana maincentives. Vamwe vacho vari mumaskuzi evanhu vari varombo havawani zvinhu zvacho. Saka tinenge tatodivhaidha nyika ipapo. Tange tingaitsigiri nyaya iyi takazvira tichivaudza hurumende kubvira ipa kutanga mu2009.